Takaita video yangu pa imwe page rino ndichinjiriko fire rikazoita viral video yangu then yakazoenda viral pa WhatsApp then vanhu vakawanda vanondiziwa you see that have traveled worldwide saka they started asking me kuti keda roha dzimwe ma video sha urikutekesa after grabs 10 in the stress but tikaona ma video ako chenja fara saka that's what drove me kuti ndiite ma videos and make my own page tikonekta vanhu vekuzimbabwe
pari zvino ungatiwe une vanhu vangani vari kukuteera pa page rako iri
likes about 43,000 vanhu vari kutevera pages.
Uri kutarisira kuti ucharamba here uchiita basa rauri kuita iri uye uri kuona richibatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Page racho rinobatsira nekuti vanhu vari talented they are becoming successful off this page because vari kuonekwa nemanumber.
Iwe wakazowana zitairo rekuti Keda sei tinoona kuti wati unonzi Keda Smith rakabva kupi?
Rakabva kuPras ndaimboenda kuPras ndiri mwana mudiki saka all the guys there the African guys used to call me Keda because it's a slang word from Kara but inini I was okay with it some people they are not.
Wakazvikwanisa sei kubatanidza vanhu vese varungu makaradi vanhu vatema ipapo?
Because ndoja ndaitaura papage kuti we are all one panapa. There's no such thing as mkarad munhu mtema as munhu mvet. If we are Zimbabwean, we are Zimbabwean, we are all one. Why is that? Saka I used to make videos like that and then people started slowly getting comfortable. Wachibuda mushell zavo. Even some varungu waigadzira ma video neshona papage. Even my Indians, even makarad, now they are starting to do my videos neshona. They are speaking shona freely. It's all good now. I like what happened.
Takaona vamwewo vakasangana ipapo papage pako vakutotaura vakudanana nezvimwe zvakadaro ungatiwe zviri kubatsira here kuti vamwe vanenge vari kune dzimwe nyika vasanganewo vangave madzimai kana varume vozotauriranawo vachionawo zvichizobuda zvakanaka mune ramangwana.
Yeah, zviri kutobatsira because people are finding love chichichi.
Ndevapi vaungataura iwe vanyatsowirirana ipapo papage pako apa zviri kuvafaira?
Misa, Summer Rose, there's quite a few, you know. Vamwe wacho havana kutomboita mavideo, vakasangana pamacomments. And then they'll send, they'll phone me, watiti, hey, Keda, we found love on your page. Thank you very much.
Saka mune ramangwana ndofunga munofanira kutoratidza kuti vakadanana ndevapi ipapa tione kuti zviri kufamba sei.
Yeah, maybe ndichaita a collab mavideo evanhu vakadanana papage then I'll put it out on the page.
Ronazve papage yako apa unoti iwe unobatsira vamwe vanhu uyezve pane zvirongwa zvamakaita kuti mubatsire vamwe vanotambura tiudzone zvechirongwa ichocho.
Papage iyi pane vanhu vanonditumira mamessage kuti Keda please we need help we are in a situation and then to help that situation and what we do is like a dance challenge and then we put a GoFundMe link kuti one wabatsire nema donation. So one of the ladies who had cancer we raised I think like 17,000 pounds for and she'd actually akaita surgery yake and she's actually in healing process now and we've helped quite a few other people but that was the highest we've made.
Asika Keda tinotarisa kuti muno mudiaspora zvinhu zvinotooma iwo unoita sei kuti urambe uchiencourage vanhu kuti vakwanise kunge vachipowo vanhu sekutaura kwawaita makakwanisa kutsvaga mari inosvika 17,000 zvii zvaunenge uchiita kuti unyatsokuva encourage
tinongoita video yacho asking for the help and then those can afford don't you anything helps you know then out of 43,000 people if everyone puts $1 chete it's $43,000 saka it's not too much you know.
Tinoona zve wakamboenda iwe kuZimbabwe ukanopa Comrade Chino's suit. Vakanzwa sei Minister Chino's.
Para tere.
Ucharamba uchida here?
Exactly. Ndobasa rangu ka.
Aiwa kuti tichipeta hedu chirongwa chedu chititsananguro kuti zvizva ukarongera vamwe munara mangwana ipo papage rako apa. Semunhu ari mudiaspora zvizva uri kutarisira mangwana.
Basically we are trying to get this quitter proper TV channel with a few sponsors and you chowra now our Zimbabwean platform where we can do anything, show our talents and to be able to give back. That's the main thing.